sekutanga ndichekuti vanhu vazhinji pasi rose tingangoti kwete kuZimbabwe chete vari kushamisika kuti chiiko chinombonzi electoral college tiri kungotaurwa. Mamepa tiri kungoona ari kuti munhu anofanirwa kuita 270 kuti anza ahwina chii ichocho. Zvazvinoita ndezvekuti mumaprovince atingati maprovince mastates imwe neimwe yemuamerica ine vhoti yayo. Saka anenge awana majority anenge awana 50+1% mustate iroro ndiye anobva awana mavotes estate yose. Kazhinji zvinowanzoitika kuti awana maelectoral college mazhinji ndiyewo awana popular vote. Asi 2016 asina kudaro negore rino pamwe zvinogona kutadza kudaro. Saka tiri kutarisa kuti achawana mavotes emastates mazhinji ndiani. Iko zvino hapana achawana majority nekuti havasati vapedza kuverenga mavotes kunzvimbo dzakaita seMichigan, Wisconsin, Pennsylvania. Ndiri kutaura idzi nzvimbo sekunge ndidzo dzakakosha nekuti ndovatinoti maswing states ekuti mavotes avo anogona kushandura kuti zvinhu zvamira zvakadai.
Tichitarisa gore rino tiri kunzwa vamwe vari kuti vanhu vakawanda vakabuda kunovhota zvichienzaniswa na2016. Imi muri kuonawo sei?
Ichokwadi, vanhu vazhinji vakabuda, tine mavhota matsva. Asi chakanyanyisa kukosha muamerica hakusi kungokuti vanhu vabuda chete, kuti vanhu vabudira kupi kwacho uye ndiani abuda. Nekuti tinonzwisisa kuti politics dzemuamerica zvinoti vebato iri vanowanzosapotwa nevanhu vakadai, vemarepublicans vanowanzosapotwa nevachena, mademocrats anowanzosapotwa nevanhu vasiri vachena. Saka zvino zvakakosha kunzwisisa kuti vanhu vawanda kupi uye mavhosi acho akasangana sei.
Totarisawo matunhu amataura aye anganzi maswing states, chii chashanduka tichienzanisa gore rino negore ra2016?
2016 madhemocrats muzvare Hillary Clinton vakakundwa mumaswing states muMichigan kunyanya, muPennsylvania, muWisconsin anovaiwo mastates akanga ahwinwa navaObama makore apfuura. Florida yaigara zvainonetsa asi Florida inenge yakaverengwa ikapera netsuro manheru. Asi munhawo vari kuti pane mamwe mavhotes achiri kupinda asitingangoti Florida zvapera. Saka kuMichigan nekuWisconsin nekuPennsylvania ndo kune kwatingati kune nyaya hombe nekuti ndivo vane maelectoral votes akati o.
Pane zvamungataurira vana veZimbabwe here zvingadzidzwa musarudzo idzodzi?
Ndingangoti kuda zvichaitika zvatisati amboona zvekare muamerica kana nyaya yacho ikazonogadziriswa kusupreme court hatisati ambozvionawo izvozvo. Saka ndingangoti tiri mugore rekudzidza kuno kuamerica kwacho tiri kudzidza zvitsva. Maonero angu ndeyekuti isusu mapolitical scientist gore rino tanzi musakasika mati chakati nechakati ndochiri kuitika, tanzi batei hana dzenyu kuitira kuti vanhu vasavhunduka.